Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 7th March 2018. And this is a live talk just for a forum. My name is Chris Gandhi.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and right around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about the recently launched Diaspora Care Forum.
After realizing that the repatriation of many Zimbabweans who die while in the diaspora is in most cases a nightmare, some Zimbabweans based in South Africa on Saturday launched the Diaspora Care Forum.
One of the directors, Solomon Stocks Chukwuero, says that besides offering funeral assistance to its members, their initiative will also assist with voluntary repatriation and starting up business ventures.
The Diaspora Care Forum is non-partisan and is supported by a host of companies and organizations. Chukwuero says it is open to all citizens of study countries based in the diaspora.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 12080 and 15775 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo ngambe balaleli lapho siyahlangana njalo siyadibana kuhlelo lwethu lwe Live Talk Diaspora Forum. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa ngenhlanganiso ebunjwe eSouth Africa ngeviki edluleyo, inhlanganiso ethiwa yona Diaspora Care Forum. Inhlanganiso le ke izaphathisa abahlala emazweni aphetsheya lamazweni akhona phe angomakhelwane weZimbabwe ngaphandle kwezizalwane zeZimbabwe. Sizwa kuthiwa linhlanganiso izaphathisa ke bonke abantwana bezwekazi le-Africa abahlala emhlubulweni weSouthern Africa ngokubaphathisa ngento ezifana lokungcwatshwa nxa umuntu efele emazweni. Njalo ke linhlanganiso ithi yona izaphathisa lalabo abafuna ukuthi basungule amabhizimusi basuke emazweni ababehlala khona besiya yenza amabhizimusi ekhaya, bazabaphathisa. Inhlanganiso le sizwa njalo kuthiwa incediswa ngamankampani ambalwa akhona le eSouth Africa. Jonga.
Wongu vadiwa vatereri ne vatariri. Nasi mchurongwa chenyu, chawatino zao tumneema kamirira, chitatu choga choga che Live Talk Diaspora Forum. Nasi rukurukura nezu kuparurwa kwechurongwa che Diaspora K Forum. Chakanangana ne kuumba omwe inenge ishibatira zara wa Zimbabwe siliku nze kwe nyika. Kwete zilumu South Africa cheche kwa kaparuga chirongwa ichi mkupera kwe shondo. Asi cherori kunze kwe nyika zikuru nyika zilumu sadiki. Unobatsirika ni kupinda mchirongwa ichocho, unangwa ichibadara hako marishoma. Asi mumugowe unowana kubatsirwa pakushaikirwa. Kana wakanga wafunga zakari kutinda kuzokera kumusha, kuno gara kumusha, unobatsirwa ne omwe iyoyo. Kana wakafunga unda kutanga bizimusi, randa garanchi shuwira makurese, unobatsirwa ne omwe iyoyo. Ndo chirongwa chiripo che Diaspora Care Forum. Che kubatsira varikunze kwenyika zvizvarwa zveZimbabwe nevamwe vari munyika dzemusadik vanenge vachida kupinda muchirongwa ichocho vakasununga kuti vange vachipinda. Tanzwa vatambokurukura navo vatange tiinawo zvakare pachirongwa mumwe wevakuru vakuru kana kuti madirector vaSolomon Stocks Chukwuero vachitsanangura kuti chirongwa ichocho kana vakangatoti vatora chikamu chekubatsirika kana vashaikirwa yatingati funeral policy unenge uchibhadhara 35 rand pamwedzi. Kana wazoshaikirwa unowana mhuri yako inowana 50,000 rand yekuti unge uchibatsirwa kunovigwa kumusha zvine chiremera. Kana paine change inenge ichisara ichibatsira mhuri. Kana wakangu wafunga utaanda gari sa mdiaspora gaende ende kumusha. Asi, ningangu ndandiri mawoko ere. Nikuti kakawanda tuneichi kaizo. Tunongo zenda kumusha. Nesuitu kese edu. Inengene tunukwedu tushoma shoma tuma belongings itoto. Uno vunzi kwa kutuko makuresa waka pizza oru mdiaspora chicha waita. Apana minduro. Sangano iru rukutai watinosu gadzirisa. Unungu wanafakari kutikana ori nengu wafunga kuzugira kumusha. Wopi wa mari. Ikuno tanga na ayo business. Kana zirongwa za wanengu wachifunga kutunono ita atingatima projects. Ndozi mwezo zinu sunubasiru kamusha. Chirongwa tichanzwa zvakawanda kubva kuna vachikowero nevamwe wavo musangano iroro pachirongwa chino pindai muchirongwa Chris
ye chonga sese like umhlonitshwa emunye umnumzana chikowero Mr. Chikowero, welcome to the show.
Good evening and good evening to your listeners and thank you very much.
Good evening and thank you too. Mr. Chikowero, can you just give us a brief background of this organization?
Well, Diaspora Care Forum, it's an organization whereby a lot of people came together. When I mean a lot of people, that is Zimbabweans and also non-Zimbabweans, like companies which do like risk takers or undertakers, which my friend or my fellow friend, Shadda Ambassador Moyo, who explained more on, came together and we looked at the plight of diasporians for all these years to say what really is it that the diasporians are being faced with in terms of challenges. So one, we saw that there are a lot of challenges in terms when the diasporians are faced with similar problems, whether your relative has died or you have died in diaspora. You find that people are scrambling to contribute money for you to go home. You end up being in the mortuary for 2, 3, 4 weeks before you are taken home, or sometimes being buried as a pauper because there is no money to take you back home. But at the same time, we look at why did you leave Zimbabwe to go into diaspora? Apart from political reasons, most of the people, they've left for economical reasons. They went outside the country to go and work. Now we came together and we sat together and said, okay, let's create this platform whereby we then said we are going to introduce a funeral policy which can pay up to 50,000, but it is on three stages. The first stage is being somebody who can pay 45 rand a month, and when anything like death comes, visits you, whoever is a beneficiary will be paid cash 30,000 rand. And that 30,000 rand, you go to the funeral parlor of your choice and pay for all the funeral services, and the change that remains, you can use it either for school children or any other things. And the second stage is where you pay 70 rand. And on 70 rand, the payout is 50,000. On that 50,000, again, you go to the funeral parlor of your choice, wherever you go, and you pay for that. The change that remains, it remains with you to do any other things. Then the last one is most of the funeral services, they don't want to take. They don't want to take anybody who is 70 years and above. So 71 years and above, we also have a 35 rand funeral cover, whereby you pay 35 rand, and in case of a death, you can pay that one for your father, for your mother, for your grandmother, grandfather who is at home, When he dies, you are paid out 15,000. And when you are given that 15,000, the same applies. But then apart from that, there is what we call cashback. Cashback is whereby there is a platform which we are creating, whereby if our numbers goes up to 100,000, that money is being put or is being invested to a platform whereby that money is now being used to cater for all the members. Everyone who is a member of that Diaspora Care Forum becomes a member. And the members will be now encouraged to go into cooperatives so that they can start to invest into business. They can invest into businesses in the countries they are, but we are encouraging people to go back and invest back home, because politicians at home today are calling the diasporans to say, come back home so that we work for the economy of the Zimbabwe, we work for Zimbabwe. But the only way we can go to Zimbabwe now is to find a foreign investor who will go to Zimbabwe. Then I, as SOX, I will follow to Zimbabwe and be employed by that foreign investor and work for him. Why would I do that when I can make things happen for myself? When we can come together as Zimbabweans who are in diaspora and create our own platform and create our own fund, and so that when we go back to Zimbabwe, we invest our own money, we become bosses of our own, we invest into our own economy with our own money. So we've got two stages advantage of this diaspora care for us.
Tunozwa kuti vachikovero kutsanangura munorova kunonzi kudedemura. Zvino tichakupa hangu mukana wekuti muzodedemura nerurimi rwechishona kana tikatambonzwa zvimwe zviri kumberi. Tichitarisa chirongwa chamatsanangura ichochi, munotarisirwa here imi kuti mune matorero kana madomero amunoita nhengo kuti unge uchinzi you are a member?
Zvatinoita ndezvekuti taka zvinhu zvacho nezviri nyore zvikuru, because kugara kwataita makore ese muno mudiaspora, matambudziko evanhu vari mudiaspora tinoaziva, anoenderana nemapepa, anoenderana nemabhengi akaunti, anoenderana nezvese. Saka takazvitora zvese izvozvo tikazvindisa kune anonzi maunderwriter. Tikati kana tichiti maunderwriter, makampani mahombe agara ari mubhizinesi, vanozotora inonzi pachirungu risk. Tikati vanhu ndo vanhu vedu vatinavava. Mukada kuti tinoda munhu ane bank account, hativawani vakawanda. Mukada kuti tinoda munhu ane passport ine permit, pamwe hativawani. Asi vanhu vari kushanda vari mumapurazi, vari kushanda mudzimba, vari kushanda mabasa avo, vari kuzviitira mabasa avo, achikwanisa kuwana 35 rand, achikwanisa kuwana 45 rand, achikwanisa kuwana 70 rand, vakawanda. Achikwanisa kuzvitarisira kuti kana ndikafa ndoda kuti hama dzangu dzitsane teche pakunoeneza kumusha. Achikwanisa kuti ndinosuvirawo kuzoita bhizinesi rangu rakati. Vakawanda nomva vabvuma. Saka vese ivavo vanotarisirwa kunzi vanenge vachijoina, nekuti kune kwavanoenda vachinobhadhara mari yachoni, kwakaita sekunana Pick and Pay. Kune mashops ari muno muSouth Africa avakatotaurirana navo kuti kune vanhu vanouya vachiti ndoda kubhadhara funeral policy yakati, otobhadhara. Hazvina basa kuti une akaunti kana kuti hauna akaunti, nebhanki akaunti kana kuti hauna bhengi akaunti. Chako imari chete yako yaunongoenda nayo kupera kwemwedzi, woenda kuti ndinoda kubhadhara funeral policy yangu ndeiyi, otobhadhara ipapo. Saka zvinhu zviri nyore sereki kuita izvozvo.
Aiwa, thank you so much. Vachikoero, ramba yanyu muri parunare. Chris, understand we are now joined by Mr. Austin Moyo, one of the founding members of the Diaspora Care Forum. Mr. Moyo, welcome to Live Talk.
Sanibonani, nabalaleli be.
Siyaphila thina.
Mr. Moyo, ungabamba nje kancane siyaphenduka kuwe. Jonga, let's take just a brief break.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Thank you for holding, gentlemen. Moyo, siya kwamukela kuhlelo.
Okay, thank you. Good evening to your listeners as well.
Ah, thank you so much. Mr. Moyo, siqoxa lapha ngihlanganiso yenu lapha usesitshelile uMnumzana Jikoero lapho ukuthi yasungulwa njani, imi njani. Kodwa ungasitshela wena nje ngolimi lwesiNdebele ukuthi inhlanganiso le kahle kahle imelene.
I-Diaspora Care Forum yinhlanganiso ezama ukuthi ithuthukise abantu abangaphandle kweZimbabwe. Ngoba siyabona ukuthi iminyaka iyahamba, abantu bayakhula, ngolinye ilanga umuntu ucabanga ukuthi abuyele ekhaya, or mhlawumbe umuntu ashone afe esasekhona le ekuhambeni engekho eZimbabwe. Siyasibona nje la eSouth Africa, umuntu uma etshonile, kuba khona ama WhatsApp group ayenziwayo ukuthi abantu abadonate ama 50 rand, 100 rand. Uthola ukuthi umzimba womuntu uhlala emotshari amaviki amabili amathathu akakwazi ukuthi aye ekhaya. Kanti ke umuntu uma engabeka nje mhlawumbe i 45 rand o 70 rand ngenyanga, uyakwazi ukuthi uma kuba nomonakalo kukhona i 30,000 rand or kukhona i 50,000 rand yokuthi imsize ukuthi aye ekhaya. Kanti ke i funeral plan lena ifana ne stepisi sokuqala esokuthi senze ama programs azosiza abantu abase diaspora ukuthi uma umuntu ebuyele ekhaya, uma uthe wathatha insurance policy le funeral plan usuyi member yethu. Kukhona enye engizoyichaza kamafishane nje esithi i-voucher system ezosiza kakhulukazi naba abadayisayo abathengisa izinto emgwaqweni nangamavenda nama-cross border. Ngoba i-economy yaseZimbabwe kahle kahle manje iphethwe i-diaspora nalaba esithi ngama-cross border namavenda. So uma usuyi-member yethu sithatha okuncanyana kule imali esiyithola kuma-underwriters every month, kuthi ama-organization la esiqoqisana nawo kube khona okuthize nabo abakutholayo ukuthi bathuthukise ama-organization abo. Kodwa lesi sikhwama esincane esisivulayo thina esokuthi sixoxisane nabantu abaku-region yeSadak abangani bethu kade lokhu siwa sivuka nabo ukuthi uma abantu laba bangama-members ethu benza okuthiwa ukusebenza ndawonye ama-cooperative, uma benama-business plan abambekayo, sikwazi ukuthi sikhulume nalabo esisebenzisana nabo kube khona ukusizwa abakutholayo ukuthi basungule or bathuthukise ama-business abo, noma bewenza khona la eSouth Africa noma mhlawumbe babuyele eZimbabwe bangafikile sokuba abantu abafanele ukuthi benze ama-CV baqale bawafake ngapha nangapha. Kanti-ke abantu uma ubuye ku-diaspora ubukelwa njengomuntu ongaphezulu ozofika lapho usize abantu abasekhaya, hhayi ukuthi ufike ekhaya ube ngumthwalo futhi.
Mhm. Manje-ke likhangelele ukuthi lizaphathisa abe-South Africa kuphela yini?
Ivulekile le program esinayo, ivulekele kwamanje sisabheke kakhulu iSwaziland, i-South Africa, iBotswana neZimbabwe. Yiwo amazwe esisawabhekile njengoba sisaqala nje. Kodwa-ke ivulekele iSadak yonke. Laba engikhuluma ngabo be-voucher system banendlela yokubhadala, ngoba eZimbabwe siyazi ukuthi ayikho imali. Banendlela yokubhadala esebenzisa i-voucher system yabo, but i-base currency kuzobe kungama-rand, kuyobe kungewona ama-dollar. So bazoya eZimbabwe nje kungekudala, I think uma kuphela le nyanga le bazobe sebesiyaxoxisana na nezimbabwe ama banki ama shop angale kube ne point of entry la imali ezongena khona banalo uhlelo labo bayalwazi ukuthi like noma ufuna ukuthenga nje ama vegetable emgwaqweni lo muntu othengisa ama vegetable kuba ne app ngisiyazi i app store lapho kuma phone la bese sowasebenzisa manje abo android
yeah
bane application yabo uyayi download uma une isitolo sakho la odayisa ama vegetable mina ngizofika ngiqoke ibhengi yami la engalweni uma ngiqeda ukuthatha ama veggie uyafaka imali le noma yi 5 rand or yi $1 mina bese ngithintisa nje ibhengi yami lapha efonini yakho ngemuva ithatha imali le oyifunayo ne insurance bazobe beyibhadala kanjalo ama premium kanti ke futhi ngayo ku evoucher.mobi nakhona uyakhona ukuthi uregister ukwazi ukuthi wenza ama transactions noma ukuthi okwamanje kodwa ke lesi sibi sasebenza ngama number e South Africa awama cellphone akudingeki ID akudingeki passport senzela nalabo abanye bethu abalaye e South Africa abangenawo amaphepha ukuthi bavule ama bank account kodwa bazokwazi ukuthi bagcine imali yabo kule system esikhuluma ngayo.
Kuyezwakala Jonga.
Thank you so much. Please do stay on the line. Tine mutereri wekutanga mukoma Diamond Magadi.
Magadi wakuru.
Ai wakuru ndimi ndagona here kudaidza zita iri.
Ai magona.
Pakanaka muri kufona muri kupi mukoma Diamond?
Ndiri kufona ndiri ku Durban South Africa.
Durban South Africa chirongwa ndechenyu tipe itinzwe zvamurida kukurukura.
Ndafara nokunzwawo chirongwa chamadai kupinda nacho muzuva ranhasi saka ndandichikumbirawo kuda kunzwisisa kuti ndakada kujoina ndinoita mastages api uye ndinovabata sei kuti ndikwanise kujoinawo
batai mukadaro vachikoero mubvunzo ndofunga wakanangana nemunhu
maida yenyu Mr. Diamond chekutanga ndichakumbira vestudio 7 kuti vakati vavhara vasiye nhamba dzedu dzese ikoko kuitira kuti takasununguka kuti vanhu vatifonere asi chechipiri kudurban ikoko tiri kuuya ikoko ndakatotaura nevariko ikoko kudurban kuti vakwanise kuti tiunganidzane mazimbabweni panzvimbo imwe chete vachabvumirana vekudurban kuti zuva rakati tine takaungana pakati kuitira kuti inini nemaunderwriters atataurayaya navamoyo towanikwa tichiinda kudurban tonotsanangudza zvatiri kutsanangudza izvozvo tonosiya tatrena atinoti maagents nekuti kunoku kunotorere maagents akatotrenwa kudhara ayo anenge achifamba achidzidzisa vanhu kana kuti achirekruta vanhu kuti vapinde muchirongwa ichocho asi isusu nhamba dzedu dziri open kuti anoda kufona anytime unogona kundifonera undiudza kuti ndiri pakati ndokuudza kuti chinda pana pakati ndopana agent chinda pakati ndopana agent woenda pana agent unoregister asi kana wangoregister kupera hazvichadi agent unenge wakungoenda kushopu wakuita ivoucher system yanga ichitaugwa navamoyo iyaya yekuti ukangwana mari yako unongoenda paShoprite woenda paPepRite amini paPepsi ungoenda ungonobhadhara mari yako ipapo zvichifamba zvakadero zvakadero asi titori neurongwa hwekuti tiafana kuenda kuDurban tofanira kuenda kueastern cape tofanira kuenda kucape town tofanira kuenda kupolokwane vamoyo vamoyo vachaenda kupfumalayo
ndikokukumbirai vachikoero ndokukumbirai mungotaura sitaurai zvenyu nhamba dzenyu ngotaurai mukoma Diamond pamwanda wabva wangonyora izvozvo
ndine nhamba mbiri nyorai pasi yandiri kutaura nayo i 072 238 9192 ndinodzokorora zvakare 072 238 9192 kana kuti ndine COC 074 973 8364 ndinodzokorora zvakare 074 973 8364 munondibata panhamba idzodzo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachikwero, tichitendawo zvakare mukoma Diamond Dolphin, ndoimba kuti nenhamba idzodzo muchabvunza, muchibatsirwa zvamune muchida kunzwisisa. Vateereri vamwe, ticharamba tichikuyeuchidzai tichikupai nhamba idzodzi dzekuti mukwanise kunge muchibata vatungamiri veDiaspora Care Forum, Chris.
Yes, okay. All right, Mike Abbas.
Thank you so much, Mkoma.
Yes, yeah, mnumzana Moyo, liyakhuluma lapho ukuthi lizabhodabhoda ngendawo eSouth Africa lapho. Khona eZimbabwe bakhona yini elikhulumisana labo ukwenzela ukuthi umsebenzi wenu uhambe kahle njengoba sizwa lile nhlelo ezijiyeneyo kangaka?
Yebo, bakhona esikhulumisana nabo. Mhlawumbe ngingakaphawuli lapho ngibeke nale email address ukuthi Diamond ayithole.
Yeah,
ungakuyona diasporacareforum@gmail.com ilula nje. Ligama elilodwa diasporacareforum@gmail.com. Iwebsite yethu sisayikhiphile africatalk.co.za. Sisayibeke eceleni esiyenzile sisazama ukufaka ubuchwepheshe balaba abe-evoter.mobi ukuthi nabo kube khona lapho ukuthi umuntu akwazi ukuzirejistela kuwebsite. EZimbabwe ukhona uVelicia Govenda ongomunye esisebenzisana naye. UVelicia Govenda ungumuntu oyi-activist ku-SADC region. Usetraine nje nama-organization amaningi kuhlanganisela nama-political party la aphikisa uhulumente wengcindezi. Uye wafika le wakhulumisana nezaitshiya kushuthi ilaba ama-vendors. So kungekudala nje I think kunale iviki sale kuyokhulumisana nabo abaphathi bakhona sibashiyele amafomu onke. Kusho ukuthi i-registration yethu ikabili. Kukhona ukuthi uregister mhlawumbe uyi-organization unabantu ngaphansi kwakho abaningi ufuna ukuthi ube ne-compulsory scheme. Akusikho ukuthi manje akudingeki ukuthi omunye nomunye ku-organization afile amafomu. Usubmitha nje i-database yabantu bakho, siyakutshela ukuthi sidingani nani nani nani. Then i-commission le esuka kuma-underwriters ethu nginethemba ukuthi uChikwere ukhulumile ngabo bathathu esisebenzisana nabo ukuthi bagade i-risk le engase ivele ukuthi umuntu ma esanda kuthatha ipolicy kungena ku-accident kufanele ukuthi akhokhele imali yayo. So uma kuyi-organization i-commission leyo iza kuwe futhi usuke uzakhele futhi nebhuku elokuthi inyanga nenyanga nenyanga kune-percentage ethize oyitholayo i-organization. Uma ungumuntu uzimele kusho ukuthi uyafila-ke kukhona amafomu owafilayo, or uma uyi-agent nakhona uba nendlela nale efana ne-organization, uba nabantu bakho obarecruit-ayo, then uthole i-once-off commission from umuntu, then bese kuba ne-percentage ezingama kuqhubeka kuyaphambili. So iZimbabwe sesixoxisana nayo, uChikwere uzokhrosa nje manje aye eSwaziland, kukhona sesikhuluma nabo. EBotswana kukhona usisi uJean wakwaNcube useGaborone, naye usengumuntu ahlanganisa abantu u-low persons okuyena omele ama-underwriters ayobatraina, ngoba awukwazi ukuthi ube ngomunye walolu hlelo ungatrainwanga kahle wazwisisa ukuthi kusetshenzwa kanjani. So mase betrainiwe bayanikwa i-agent number okuyiyona ekwazi ukuthi ikukhokhele inyanga nenyanga ngalo msebenzi owudlulisileyo.
Hayi, kwezwakala. Ungabamba njalo ucingo silomlaleli lapho Maphosa. Maphosa, siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, we baba Makadiko.
Tiripo Makadiko.
Tiripo yedu.
Ba Maphosa, muri kufona muri kupi?
Ndiri ku East London, Eastern Cape.
Okay, jonga.
South Africa.
Muruda kutaura nemutauro upi wa Maphosa? Ndiroziva kuti munokuluma, munotaura, you speak.
tinataura hamune chishona ichochi.
Alright, enderera henyu mberi.
Ndaida kunzwa kuti minimum mwedzi kana kuti nguva yekuti munhu anzi au kwanza kuzo benefita anenga badara kwenye kadi. Uye zwe, zwamambo tawala zwe kutika na muna akuta kuzokera kumusha. Ano zwe fambiswa se pa maria aninga kabisa ubira paka katanisa kujoina.
Wachikuwe rondofunga mbunzo wabu, kuna wama posta hui, unengu ungangu nangalane mi, watu anda utawara one mdi miye chisezu.
Ngote nda mirita maposa. Ya tino ti waiting period is 6 months. Afika na muna, achinge asha hika menjodi ye motika katino the accident, aina waiting period. Ma underwriters wakati vano zakira vano padara muni iye asika na kuru kushaika kukuta ashaika nekuruara ii 6 months ukatanga kupadara kupera kwa mezuno eda kuti jibiri noya ili kana uchungo wango rejekwa unumira kwa 6 months ndo mpunzo wakutanga uvindo chipiri maria unenga wa padara kuno choti susu wafunga kuti aiwa inini ndo ndakuda kudzokera kuenda kumusha ndinoda unogona kuramba uchienderera mberi ndosaka tambotaura ndambotaura pandambotaura neve studio 7 masikati kuti ma underwriters umwe wavo ari kuenda kumusha vhiki rinoiri kana kuti rinouya kunotaura neve mabhanga vari kumusha kuti vakwanise kunge vachitambira mari nemari iri kumusha asi ichizochinja kuita marani kuitira kuti iwe unongobva neakaunti yako kunoku yefindo wepolisi yako kunoku wosvika kumusha wongoramba uchienderera mberi nayo kana wakuda kuchiita zvebhizinisi isusu tisitei tichiziva kuti mudhatabhesi yedu tine vanhu vatingani wobva wataura isu kuti no ndakuda kupinda mune zvebhizinisi isitei tichiziva kuti right vanhu vakamira vari pamutsetso wekuda kuita bhizinesi vangani mobva maunganidzwa vanhu vanenge vaine bhizinesi rinenge richienderana because amungaisi vanhu vanenge vaine mabhizinesi akasiyana pasame group asi kuti vanhu vanenge vane bhizinesi rinenge riri rimwe chete ndiraomesa pafame group motopuwa mari vanhu vototanga kudi kuita bhizinesi vari kumusha ikoko asi ndisati ndabva ipapo ndoda kutaurazve zvataurwa navamista moyo mururimi rwechingevere nditaure nerurimi rwechishona pane kaviri pakujoina programu yedu pane inonzi individual joining yekuti unojoina uri one unongopinda uri one yekuti unoenda kuna agent wotongojoina wopinda iyoyo asi kune kuti unogona kupinda uri under company kana iri kampani toti yekampani yemudiasporian kana ii kana kuti kampani yemunomu inenge ichishandirwa nemazimbabweans akawanda inogona kuenda yotaura yotino indine vashandi vandinavo vanoda kujoina muprogramu yenyu commission iyaiya inobhadhagwa nemaunderwriter haichapuwi kumaagenti inopuhwa kukampani iyoyo saka kampani iyoyo ndoinopuhwa chi inopuhwa commission iyoyo vanhu vese vanenge vachingobhadhara kubudikidza nekukampani kureva kuti hauchaindi kuvhorotazvo kunotsvaka kuna Shoprite kana Pepsi mari inenge ichingobatwa pai ipapa pabasa paunochanda iwe uchiziva kuti iwe ungozona papeslip pako kuti mari yatase
yaaaakuita
zvebhizinesi vanenge vachingoziva kuti wakabhadharira kwakati
ndikubatei muromo ndikubatei muromo wachikowero aiwa ramba hemuri parunhare tinotenda zvikuru paita mumwe mutevereri watiinaye Chris
yevo chonga silo Jalakasi siyakwamukela kuhlelo. Hello.
Ndofunga nare yawo yadona wa Jalakasi. Todzokera hedu kuna
Ngiyakuzwa izangu iwe ma.
Okay, usukone cingwe.
Niti uJakalazi.
uJakalazi, unjani ubaba uJakalazi?
Ni right man.
uJakalazi udabuka ngaphi yayazi iJakalazi number 1 school eBotswana.
Hayi igama lengalinikezwa ngomalume wami manje wathi uJakalazi ngoba kesi ayibamba sayibulala sayidla
iJakalazi.
anginikeza leli gama.
Ah, okay. Ye, ungasiphathisa kuhle.
Into le engayizisiyo angithi ukuthiwa even ungana i-ID ungenapassport ungajoyina lapha manje ma ungazayitholi imali uzaripota kuphi ngoba uzoba unganamaphepha phela la.
Oh, nanto ke udaba mnumzana Moyo.
Okay, ngiyabonga babudekala sawusashonga ukuthi ungakuphi kwendawo.
Angive Pitori.
Okay, siyabonga babudekala. Lama program ethu emathathu angithi kunale eyabantu abangaphezu kwa 71 years siya le phezulu ababhadala i-45 babhadala 30 rand bathole 16,000 kube nale 45 aba pay out yakhona i-30 rand ne-70 uthola 50,000 ungaregister nge-ID yakho yaseZimbabwe or i-passport yaseZimbabwe. Into engadingi ukuthi ube ne ID or i-passport yile imali engena khona ku cellphone yakho ngoba i-cellphone vele iphathwa uwe akekho omunye umuntu ama password azobe lapho kuwo. Kule eyepolicy kuyafuneka ukuthi ID ibe khona ne-passport noma ibe khona noma yaseZimbabwe yeSwaziland yakuthi ngoba umuntu uma eseshonile kufanele ukuthi ivoma phase yalelo lizwe le-ID yenze i-death certificate okuyiyona esetshenziswa ukuthi uyokuyema-ke imali yakho leyo kufanele ibhadale.
Mina angiyithembi le ilukuzenzeni ngoba wazi ukuthi izinto imali iyahlupha akusasa uzothi ine-problem imali yakhona ithathe isikhathi sometime ingasatholakala. Okay, it's fine. Thank you.
I-pay out yethu i-48 hours. Singakunika nenamba zama-underwriters ufonele bona ngama-companies avele ekhona ebutwana already baya-operate so akusiwa ama-company mhlawumbe aqale namhlanje oaqala izolo kudala bekhona bekubhizinisi isikhathi esithi
imali yakhona iyaphuma straight
iyaphuma nje uma ufuna ungakhulumisana nama-underwriters uthole ne-history yabo kune-prosperity life kune-guard risk ne-funeral but in the so funeral risk funeral underwriters bathathu amakampani la ayiwona ngathi ngesingisi phecelezi agade i-risk njengoba ngike ngasho ukuthi uthathe ipolisi namhlanje kusasa ungena ku-car accident uma usuregistered bazokukhokhela yibona abagadele risk le yokuthi uma kungapheli 6 months kube nabantu abashona ngama-accident.
Ngithi mangiwele problem ngizokunda kuphi ukuthi i-ofisi yakho nayo ikuphi ngizaqonda lani ngithi ngifuna imali yaso ngoba phela into le uyikhuluma ngiyayizwa ngisho ukuthi ngizaya kubani ngoba kufanele kune-ofisi la ngizoya khona ukuthi ngifune le mali angine-problem yaso.
Kufanele uye e-prosperity life uma ungayigugli ufaka ku-Google uzoyithola ne-address yabo bakhona la e-Johannesburg i-prosperity life namafoni abo akhona lapho uma ungena ku-Google.
Okay, ku-Google phela kuzoba kuyi-too late ngoba ngizoba ngifune imali speed lapho ngoba ngisho ukuthi sitola kuphi le mali angiyali le nto uyishoyo ukuthi ngiya-Google manje phela uku-Google
kuzobaisikhathi uma uthola ipolicy uma uqeda ukurejista uthola i-policy document ene-information yonke ukuthi imali yakho uma usuyifuna ufonela kuphi wenza kanjani wenza kanjani awubhadali imali ihlale emoyeni ungabi nento esele ngakuwe uba ne-policy document uba
nayo ngifuna ukunikeza abanye isikhathi dank.
Okay, hayi sibongile baba Jakalazi
dank.
Okay.
Mkoma Chikwero
baba
handina kuzokupa mukana wokuti mungotsanangura chakanangana kana chinangwa che-Diaspora Care Forum nerurimi rweshona pai mangotsanangura nechirungu tinonzwa yadi kuti vamwe vanonzwa chirungu nechikaranga asi ngodzokorai tinzwe murimi rwechizezuru
ndalandi chiti inini dambudziko ratakaona isusu kubva Diaspora ichitanga kukura yezimbabwe kubva kuma 2000 kusvika pari zvino madambudziko maviri. One, idambudziko rekushaikirwa. rekuti pamwe iwo ndoashaika uri kunovu vanhu vanotanga kuungana kuti ngatitei kanzati kanzati umwe wedu ashaika munhu ogara mavhiki maviri vhiki rimwe chete kana mavhiki maviri kana matatu kana mwedzi chaino munhu asati aenda kumuta nekuti mari inenge isingabatiki kana kuti iwewe ndiwe uri kuno unonzi pachirungu bread winner hama yako yofa kumusha hauna kana sendi rauinaro wotanga kuchangana nemari kuno kuti manje mari ndeiwana kupi kuti ndikwanise kuviga mubika rangu ari kumusha ndo stage yekutanga iyeyo saka isimiro policy ichange ichitarisa izvozvo pasimiro policy pane mastages matatu stage yekutanga munhu anogadzira 45 rand 45 rand inoita payout ye 30,000 30,000 unoipuwa iri mari hauindi kufumiriropana kana kuti kutotie ndakabhadhira mari yangu unopuwa iri mari woenda kufumiriropana yako yaunoda iwewe ukada kuenda kudhavhu ukada kuenda kunyaradzo ukada kuenda kupi zviri kwauri kana ukada kuenda wonobhadhara inodiwa ipapo chenji inenge yasara woindisawo vana kuchikoro woindisawo bhadharawo zvinoita kubhadharwa pamwe pane zvikwereti zvinenge zvakasiwa nemuzi yechipiri unobhadhara 70 rand 70 rand pay out 50,000 rand still unongopuwa iri mari 50,000 woinda wonobhadhara kutimiropala yaunenge uchida kana beneficiary achinge ashaya because paunonyora paunorejista unonyora kuti ipolisi yandiri kubhadhara iyi beneficiary ndimi here mudzimai wangu here mukoma wangu here mwana wangu here saka beneficiary iye kana ashaya pakarire paita death certificate wotopuwa mari iyoyo mukati nemaawa 48 wotopuwa 48 hours wotopuwa mari iyoyo yechitatu ndo iyai isingadi kuitwa nemafuneral policies akawanda havadi kuiwa iyoyo havadi kukavha munhu ane makore 70 zvichinda mberi isusu tinokavha munhu ane 71 zvichienda mberi munhu iyeye anobhadharirwa 35 rand pamwedzi asi kana achinge azoshaika unopuwa 15,000 rand wapuwa 15,000 rand woinda wonoviga mudikani wako iyeye ndo stage yekutanga
mukoma rambai makabata mukoma chikwero sori kukudimurai zvakare rambai makabata muri parunhare paita muteereri mumwe ari parunhare vatabatisa tina mufundisi moyo vari kusouth africa makadi mufundisi moyo
aiwa tinosimba isusu makadii kubaba nevateereri vestudio 7 ana kuvasuvira vakaita mabhara akanaka zvikuru ndobatakaikurudzira dai mwari kudina kana achipa vanhu njere dzakadai zvinokudzwa kumuri yesezimbabwe
aiwa tinotenda pinda yanyu muchirongwa infact maa muchirongwa tipei zvamuinazvo
zvakanaka iregai ndichi kumhuri yesezimbabwe yakatira chirongwa ichi kunyange nevasati vaziva patakanzwa zvechirongwa ichi takafara zvikuru nekuti sesu vafundisi taitambudzika zvikuru especially machurch matiri tinoona matambudzo akawanda patinorasikirwa nehama dzekunamata tinotambudzika zvikuru pakuunganidza dzimwe mari dzinenge dzakawanda chose saka patakanzwa nhau ino patakatirira pastudio 7 zuva ranhasi ndafara zvekuru ndikatenda mwari kuti zvinoshuwa mwari kudenga kana muchisimudzira vamwe vanhu vachianiciri dzakadai dzekuvhura mafino cavha kumhuri yezimbabwe zvinhu zvakanaka zvikuru nezvemabhizinesi saira kuuuti zvangu kumhuri yezimbabwe voti vakatira vachakudza kuvhoti machichi kwedu takachiedida munhu chiti vanhu vajoine sakatainetsaka tovajoinisa kupi tichakupi tisu zvoti ava tinourongwa da kuti zavasapatanzwa nayo yakafanai tafara zvikuru kuti tichagona kududzikuudza vanhu machechi kuti kune imwe polisi yatakanzwa inotora zvakanaka tisingazivi zvozvo senhau ichangosvika semukomana kaanenge achisimba musikana anonge achinisa zvakawanda tisingazoti inozofamba nenzira sematora vari kuita here saizvozvo ende kuti chinhu chimwe chikumbiro taishuva kuti kana zvinhu zvakanaka saizvozvo taasingashuvidi taiti kana tikava nehama yekusa munhu mutirera taasingazvifariri akuvo nemoto inenge yakanaka saka ibasa rakanaka vakaita iroro especially nemabhizinesi saizvozvo saka tiangubvuna like semachechi vatingagona sekujoinisa selike sechechi yose here saapo naapo naapo saka zvivaroo kuvakurudzira zvikuru vana vachikopera basa ravakabata ibasa rakanaka zvikuru azvinenge achitenda sei nokuti kumhuri yezimbabwe taona vakawanda sava vanogara kuma6 months vari mumamochari vamwe pesa tondovachengeta nenzira isina kufanira saka saizvozvo vamwe nongosinomari sada kuvatenda zvikuru nebasa iravanoita
Aiwa tinotenda zvikuru mufundisi Moyo. Munoda kupiwa mhinduro here nava chikoero izvozvi pane zvamuri kubvunza kuti sei makereke.
Ndavandipe mhinduro nokuti ndakaenda kutomirira zvokuti kutanga mangwana cheko ndongatoda vanhu mukereke like vagara muno South Africa kana ingwe rari baba. Kuti notambudza tinoona kuti vafundisi tinomutirambidza mari dzakawanda tichichengeta hama dzedu neimwe inzira tinomirira zvakapata zvapolisi kuzoona kumusha. Mapolisi emuno South Africa anoda vanhu muno Israita iwa. Aine basa nekuti unini inguda kungoti ubhadhare kana kutenda zvikuru kuti nzira vakaita imwe kudinga mbari kufadzira ndichina mberi sagofuya pasi nezvemabhizinesi aisa sazogona zvokuva nei matsotsi mukati.
Vachikoero hanzi namufundisi Moyo, zvinokwanisika here kuti kereke iyo yavainayo yavanopinda vongobatana vojoina chirongwa ichi kana kuti mune muchitoti aiwa munhu anozvimirira oga?
Aiwa izvozvo ndozvadaa tichitaura kuti kana vari vekereke vanongobatana sekereke iyihwana, handi kereke iyoyo ine mutungamiriri wayo, vane komiti yavo yavainayo, kune vane maitira vanoita zvinhu zvavo, vanongotongotaurirana sekereke. Vataurirana sekereke nhamba dzakamboita dziyadziya, votondifonera vongosarudza kudhizo toda zuva rakati ratozotrenwa. Totoenda totonotrena munhu wevatinoti agenti iyaya angangove 1 or 2 wepakereke iyoyo, nekuti kereke inoramba ichingorikruta vanhu mazuva ese. Saka hamungarambi muchidzokera pakereke muchinotrena vanhu. Saka pane panitori naagenti anenge aripo kuti aiwa iwo sezvo wapinda mukereke pane zviripo zvakati zvakati. Saka vanogona kungoita sekereke. Makereke ari muno mazhinji mamwe aregistered, ndozvandambotaura kuti munhu anogona kujoina as an individual kana kuti as a company. Saka kereke inogona kungopinda as a kereke. Komisheni inenge ichibhadharwa kukereke, nekuti kereke iyoyo ine akaunti yayo yainayo kubhendi. Saka komisheni inenge ichibhadharwa kukereke, ichibhadharwa kukereke. Kana vanhu vaakuita mabhizinesi kereke, vanenge vachibuya vachibudikidza nemukereke mavo kuti isusu sekereke vanhu vedu vabatana, cooperative yekereke yabatana zvakati, taakuda kuti vanhu vapinde mubhizinesi rakati. Mungava muno muSouth Africa, kungava kumusha, votoenda vari sekereke vakamira saizvozvo. Zvinhu zvakanaka zvikuru. Ivo vanongotiudza kuti vari papi, tinoenda pavanenge vari ipapo, toenda tonovatrena. Kana tichidava kutrena, tiri kureva kutrena pamaagenti kuti vazive kuti vanonge vakujoinisa vanhu sei kuti vapinde mudhatabhesi yedu yatiri kutaura iyoyo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachikoero. Ndofunga mufundisi mapindurwa.
Aiwa, tapanzwa ngavaitobva vatidanira nhamba because ndiri kutorekoda rekodi kuti vati musi wesvondo chaiyo chaiyo ungano yese yakatenga tiipfunere iwe. Nokuti nhaya yakanaka, nokuti ainoitika nguva zhinji tsvaga motokari ichibudisa mari zhinji. Zvaiosvika kuti munhu wedaisvika azvisisa kubira zvakanaka. Saka ngavatipe nhamba, ndiritorekoda ipapa kuti nemusi wesvondo chaiyo unonga achitopurera mahembe ekereke kuti aite, because kereke already ine akaunti nemari yekereke yemasani collection inoitobhadhira polisi kuti hama dzedu dziri muno nevana vavo vaende kumusha zvakanaka. Saka ndiri kuzvikurudzira zvikuru, nokuti Mwari vakanaka kana vachivhura nzira dzakafana idzi, vada kuzviita nozvimirirowo like dzidzi mabhizinesi ra kuzvitora zvozvimapisiro mira sei nyaya kuti dai polisi yedu yerufu pahama dziri dzechechi dzinenge chiya sro dzimwe saizvozvo ndizvozvozi rufuka haungwarirwi, nokuti inokwanisa kungoswa chere musi nenguva chere ukasaitika chere kufu after 7 years. Asi tichingovarika joina zvakanaka zvikuru, ngavadanire zvedu nhamba because munhu ari kurekodha rekodhi yei ndizoisa paungano musisundo.
Regai ndingovabatsira ndingoverenga nhamba dzavo pano. Kodhi yeSouth Africa i27 asi ivo vanoshandisa yekuti 072-238-9192. Ndodzokorora zvakare 072-238-9192. Kouya imwe nhamba yavainayo zvakare, kodhi yekusouth Africa ndiyoyo kana muri kunze kwenyika i27, asi kune vari muSouth Africa ndodayira kuti vanoshandisa kuti 074-973-8364. 074-973-8364. Ndinotenda mufundisi Moyo.
Aiwa, maita masorenga atungamiri tichakurudzira mhuri yese yezimbabwe nechirongwa chakanaka zvikuru, chine rugwara, chine vision inoratanga mabhizinesi. Nokuti kana tiri kuno kazvironga tichingobvisa tiri kuno patinoenda uko mhuri yatakataona zviri zvitatu, ngarudenga rupofadza komure. God bless you. Haleluya, amen.
Thank you so much, Chris.
Yebo, jonga silomlaleli silonkomo. Nkomo, siyakwamukela kuhlela.
Yebo njani?
Siyaphila lenjani?
Asiyaphili.
Yee, ungapi wena nko?
Ah, isejobheba.
Oh, segoli.
Yeah.
Ah, ungasiphathisa kuhle.
Yee, but into enhle ukuthi kuvula ama-business, but into esuka ngiso ukuthi le imali okuthiwa iyabe itholakala emafonini. Yo engayi-understand ukuthi ma isemafonini iyabe kubani ngoba sekungenzakala icashe leyo mali. So ma ukhuyabirotata sezakwala ukuthiwa i-credit abantu abaningi kakhula. So umuntu bayisitikile imali ezabe isefonini uthenga ngayo isefonini ngokunye angiku-understand khona lapho.
Okay. Hayi, ukhona ecingweni lapho umoyo uza kuphendula. Baba umoyo.
Yebo, yabo, bese ngicabanga ukuthi umthungameli lona okhuluma.
Hayi, hayi, so.
Hayi, hayi.
Okay, baba uNkomo.
Yeah.
Baba uNkomo. Angithi ifoni yakho inane password, nonkosikazi akakwazi nokubona ama WhatsApp akho la. Ukuthi kwenzakala.
Yeah.
Unokuthumela imali uyifake eShoprite noma uyifake eCheckers noma uyifake eSpar. Yisistimu efanayo leyo. Kodwa ke uma uyifaka eShoprite or eSpar imali uyithumela emuntwini njengoba usePolokwane oseCape Town uya eShoprite asiyayikhiphe lapho. Manje lesistimu sebeyidevelophe yaphambili ukuthi imali yakho uma uyifakile lapho efonini.
Yeah.
Isefonini yakho akekho omunye umuntu ozoyisebenzisa. Isefonini yakho ungena nge-password. Uma ufuna ukwenza i-transaction, kunezinto ezithize ozihlabayo lapho. Like angithi uyazi lokho kuthiwa USSD. Kuthi wena uthi star wathi ukuthi ubone ukuthi iyasebenza. Like kunike exactly number yakho nokufanele uyisebenzise. Ithi star 120 it is star ibe 7687 hash.
Yeah.
Then ke uya joina ke ngayo leyo ndlela or ungaya ku evoucher.mobi. Le nto wena ofaka imali iShoprite ikucharge 10 rand. Uba ne-receipt yokuthi ufakile imali ku cellphone yakho. Uma ubona ukuthi 10 rand iningi akuna any other charges. Abacharge lokhu njani ukuthi imali yakho ihleli lapha njengasebhenki ukuthi bazobekokho ekuthathela imali every month. Uma nibona ukuthi 10 rand iningi ningahlangana mhlawumbe nibe u-10 omunye nomunye afake i-1,000 niyodiposa bazothatha 10 rand kuphela kuleyo 10,000 then lo enifake kuyo abe senihlukanisela-ke athumele kuma-cellphone en ama-1,000 en kodwa-ke i-charge kuzobe kuyi-10 rand. Ngoba yona le company yenza imali ku-Shoprite or uma wena usiyothenga ungasuke uthenga into ye-100 rand wena uzobhatala low 100 rand kuphela. Bona laba abe i-voucher sebebonana ne-Shoprite ukuthi okay kunomuntu othenge ngo-10 rand kanti ngo-100 rand bane-percentage yabo lapho. Wena okwakho imali yakho uma ilapha i-safe akekho umuntu ozoyithinta ngaphandle kokuthi wena uyisebenzise.
Kuzwakele baba Nkomo.
Usehambile.
Ndofunga vaenda. Regai timbozwa kune mumwe muteereri aripo parunhare tina mbuya vari ku South Africa makadi.
Takasimba makasimba here.
Takasimba. Ii mbuya chikona mumbe here ndandarofunga kuti mbuya ka.
Ndimbuya.
Saka ndabvunza kuti mbuya chikona mombe here.
Yoyo.
Aiwa pakanaka mbuya. Chirongwa ndechenyu tipei tinzwe pfungwa dzenyu.
Aiwa tinotenda nechirongwa chaitira nevarume ava. Chatoda kuziva isu vateereri. Chirongwa chakanaka asi kuuya kwavaita kustudio sevhenzi zvinoreva here kuti varume ava mavaongorora kuti vanhu vasima vasingazoneti mangwana ende vanhu vanenge bcause apa muriwa advertise kuti vana vezimbabwe vanzwe saka zitoverei negarantii kuya kwavaita kustudio 7 toimba navo vanhava
ipapo ndichipindura ndakamirira studio 7 ndezvekuti wana atisikuwa advertise rasi ina uudziri kutuwa nezuzara rezimbabwe shiriku nze kwe nyika chata itaisi kuwa daiza pano pachurongwa kutiva jekese ezo amuru kubunza ezo shoka nesho atuna otiva jekese saka wa pimu bunza wa muina wano jekese
ayo na dami wangula mtindu hau
ee wachikowero anzi mno ziwa sito ziwa sei kana otiva anu ziwa sei kuti amusiki ita chitsotine chirongwa chenyo ndo shiriku bunza na mbuya hii
Aiwa, mbuya wafunza mbunzo wakanaka zikuru mbunzo wa mbuya mbunzo wakakota zikuru nekutu vando waka wanda vanoita mbunzo vanoita
mbuya ndo kumbira mzoro volume yenyu
Nadzora
ok, taura yenyu mkwa machikweru ngoti ni munguwa zaidzaji kana tine mwe mtereri zvakara ari parunare
Asisi chatributora ndike kuti tine ma underwriters matatu kana kuti matatu tine three big companies dzemuno South Africa dzakabvuma kuti isusi takutora risk yenyu varume tanzwa chichemo chenyu tanzwa kuti hamuna mari asi kuti moda kubatsirana nezvizvarwa zvekunyika yenyu saka takutorawo marisk saka munhu iyeye kana akafa nhaye nenhumbi neaccident six months zvisina kukwana zvatataura ziya vanobhadhara vanhu vava kureva kuti vava vakatotiongorora vakatotarisa maprofile edu vakatoona kuti vanhu ava vanoshandika navo saka mari hatisisi tinobata mari inobhadhagwa inoenda kumaunderwriters kuya kwatataura isizi isu hatibati mari chedu isusu kungove zambuko rekuda kuti vamwe vedu nesu tiwanikwe tichibudikirawo kuti mangwana wekusanzi apirana bwera kutoka kuHarare asina takabata ane sitikezi rinoti hende chete asi maunderwriter vanhu vanozikamwa makambani mahombe anozikamwa zvikuru se chaizvo muno musouth africa saka vanhu vanozikamwa kuti chero ukaenda pagoogle ukanwa google vane mawebsite vane everything vane maofficis
Maita basa zvikuru mbuya regai titore mumwe muteereri tinotenda zvikuru regai tidzwe mumwe muteereri tinawedzerai makadi
tirinare makadi iwe miko kuku America
aiwa kuno tirowa penyu nguva dzacho dzamhanya mboti dimu kuitira kana muchipiwa mhinduro
Ini chirongwana chizwara chifarira ko ndikati inini pa ndatira ye 70 police ye 70 ndikangoenda ndikaiona agenda kanitendera samangwana then kusura mangwana ndobva mabhisa 70 times 6 months ndinokwanisa kuti va automatic covered ipapo ndikafa the following day yaiuzwa ipapo
va chikwero mubvunzo ngoti idimu nguva dzaenda
iwe mubvunzo iwoyo handigoni kupindura unopindurwa naunderwriter Underwriter vakauya kwandiri izvozvo vakandifonera vouya nemubvunzo wavo ndobva ndabvunza underwriter kuti underwriter ndine munhu ari panapa ari kuti ndine 70 rand dzangu dzandoda kubhadhira 6 months one time zvobva zvaita here akandipindura ipapa ndobva ndatovapindura handigoni kuti ndivape mhinduro pano naipano iko zvino ndee ndichinepa zvine zvafanana nevambobvunza vaya kuti mamboongorora here vanhu ava kuti vakamira sei vanotaura chokwadi here kana kuti vanhu vari kuda kungotora mari dzevanhu
Maita basa wachikwero Chris timbonzwa kuna Mr. Moyo nguva dzisati dzaparara
yebo Moyo ungasipa awako amazo okugcina siyabona ukuthi isikhathi sesidliwe ngumangoye usicasele ikakhulu esingakuthintanga kakhulu ukuthi kule nto indaba yamabhizimusi la okuthiwa ungaya sungula ekhaya
okay indaba yamabhizimusi ukuthi ibe ngenya loluhlelo ukuthi thina vele sila singosomabhizimusi mina ngile newspaper ephuma njalo ngeviki ngibuye kibe ne-restaurant uVenetia naye uyi-consultant so sinabantu abaningi esesikwaze ukuthi senze i-network nabo around i-SADC ngomsebenzi lo ebesiwenza kusukela nje sisenza imisebenzi le siyenzayo so sinakho ukuthi uma umuntu esubmite i-business proposal eyi-member yethu sikwazi ukuxoxisana nabangani bethu sibone ukuthi angasizwa kanjani ukuthi akwazi ukusungula noma ukuthuthukisa ibhizinisi lakhe
hayi kuyezwakala isikhathi sesesidliwe ngumangoye sibongile kakhulu
siyabonga nathi sibonga kakhulu
ye sibonge njalo lo mnumzana Chikoweru
hayi
That was Mr. Solomon Chikowero, of the director of the Diaspora Care Forum from Johannesburg. You also heard from Austin Moyo, the patron of the Diaspora Care Forum in South Africa. My name is Chris Dande. Good night, sir.
And I'm Jonga Kandemiri. So, tenda vatere wapinda mchirongwa.